Vashitaura pamusangano wekomiti yepamusoro soro mubato rezanu PF yecentral committee pamusangano waitirwa pamuzinda webato iri nhasi vamugabe vati nyangwe zvizvarwa zvezimbabwe zvikaratidzira zvakaita sei havasi kuzofa vakasiya chigaro kana kusherezera sarudzo itsva vashiti veruzhinji vakataura zvido zvavo pasarudzo dzemuna 2013
demonstrations we have witnessed in the last few weeks were not by accident of history, but were indeed purposefully choreographed and launched in the mistaken belief that time was ripe for a popular uprising against government and ZANU-PF.
Hatina kukwanisa kutaura nevemapato anopikisa kuti tinzwewo pfungwa dzavo panyaya iyi uku vamugabe vachitaura izvi boka retajamuka ranga richiratidzira pakati pedhorobha richiti vamugabe vanofanira kusiya basa. Varatidziri ava vanga vachisvika 50 vatangira kuratidzira pedyo nemahofisi ekanzuro yeHarare vakakwidza nemuna Nelson Mandela vakananga kuparamende vazorwisana nemapurisa pavasvika panosangana migwagwa inoti Nelson Mandela naSam Nujoma apo mapurisa akanda hutsi hunokachidza uku varatidziri ava vachirova mapurisa nerekeni kana kuti ndandi zvaita kuti pave nekumhanyisana kwechinguvana pakati pemapurisa nevaratidziri ava mumwe anga achitungamira kuratidzira kwanhasi vasiuvanos mujova vaudza studio 7 kuti havasi kufarawo nekupindira kuri kuita vari muhurumende munyaya dzekutongwa kwedzimhosva vachiti vacharamba vachiratidzira kudzamara vamugabe vasiya chigaro.
Vamugabe vakataura ivo kuti vachikurudzira majaji kuti ange anovapa ivo judgment inosapota zvinenge zvavanenge vachida ivo seZANU-PF. Saka isusu chatanga chiri muroad nhasi tichida ndechekuti tivaudze vamugabe tisvike kuna Minister of Justice tivataurire kuti hands off judiciary.
Hatina kukwanisa kutaura nemapurisa kuti tinzwe kuti mapurisa mangani akuvara pachiitiko ichi. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mutongi wedare repamusoro vaJoseph Musakwa nhasi vapa mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika zana remadhora kune vanhu vana vakasungwa mukuratidzira kwakaitika musi wa26 Nyamavhuvhu. Vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso ava ndaamai Kerry Nagweshe, vatonderai Chakeredza, vaArthur Chingwari naamai Loveness Mahlepu. Kuratidzira uku kwainge kwakarongwa nemubatanidzwa wemapato anopikisa anozivikanwa nekuti National Electoral Reforms Agenda kana kuti NERA. Asi chikumbiro chaiswa kudare iri nemutauriri wesangano retajamuka vapromisi mukwananzi chekuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso chanzi chichanzwikwa musi wa14 Gunyana. Mune imwe nyaya yanga iri kumatare, nyaya yamuzvare Linda Masarira nevamwe 10 yanziwo ichanzwikwa musi wa19 Gunyana. Muzvare Masarira vagara mujeri kubva musi wa6 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.